Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 31/2018. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvitarisirwa kuti zvive zvinava zvingafamba zvakanaka munyika, nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvisarudzo zvakadarika, vachiti upfumi huri kuratidza kuti huri kusimukira mugore rinotevera.
Vanhu vari kupiwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa, ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamazivira tanga tichiita vanhu vese vari mutaunhi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated.
Vanotengesa mumigwagwa vorwisana nemapurisa muHarare nedzimwe nzvimbo. Vana chiremba vopinda musangano wekuzeya kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete, mushure mekunge hurumende yavakumbira kuti vadzokere kumabasa nhaurirano dzichienderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa mashoko avo ekupera kwegore, vachiti vane chivimbo chekuti gore ra2019 richange rakanakira veruzhinji zvikuru munyaya dzezveupfumi. Vati hurumende yavo yakatoisa hwaro hwekuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi. Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvesarudzo zvakapfuura. Vativo nyaya huru dzavakatarisana nadzo ndedzekuvandudza upfumi hwenyika, kutsigira varimi uye kubatsira vemaindastri vemigodhi nevamwe munyaya dzekuvakwa kwemigwagwa nezvimwe. Asi vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, nekushayika kwemari mumabhanga, kudhura kwezvinhu uye kuratidzawo zviri kubudawo mukuratidzira kuri kuita vanhu vakaita savana chiremba nevamwe. Mukuzeya nezvemashoko avamunangagwa aya, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoshanda nesangano rePescon Financial Services kuti tinzwewo mafungiro avo pamusoro pemashoko aya.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvichitarisirwa kuti zvive zvinava zvingafamba zvakanaka munyika, nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika. Mukatarisa inini, nyaya dzemaindastri hadzisi nyaya dziri kufamba zvakanaka. Chikonzero tichichiziva, chikonzero chiri chekuti idzo nyaya dzemunyika hadzisi kufamba kuindisira mberi nyaya dzakadaro yatinoti isusu business environment pachirungu. Saka zvinhu zvinogona kuti zvibe kuti zvirambe zvichigadziriswa. Saka ipapo zvinhu zvinotarisirwa kuti mukuru wenyika anofana kuramba achirovedzera zvinhu zvakadaro.
Tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika, muri kuona zvichienderana here?
Sematambudziko neshuvire zvatinoda kuita tanga tichizvitarisira, nekuti hazvisi zvitsva. Asi nhasi tanyanya kuti tinyanyisise kuda kuziva isusu kuti zvinhu izvi zvinogoneka sei, nzira yatichafamba yakamira sei, nekuti kungotaura chete hakuzi kungagutsa nhasi uno. Nokuti nyangwe mukatarisa pese takadonha nyika ichiinda kumawere kwayasvika uko, takanga tichikotaura zvimwe chete izvozvo, nhasi tiri kungotaura zvimwe chete izvozvo.
Zvataurwa navamunangagwa munoona zvichizadzisika here seshuviro yavo uye nenguva yavari kutara muna 2019?
Toda kubva pakutaura kuinda pakunoita, kuinda pakunozvipira, kuti iwe mukuru wenyika anga achitaura kuti ga inini kana ndiri chitaura nyaya dzekuti tiri kuita nezvehuori munyika, ndoo matanho andichatora. Tarisai dzimwe nyika dzakaita sana China, dzakazvipira. Hakuna nyika ingagona kuzvisandura kubva madhaka mairi sezvakaita yedu isina kuzvipira kwakadaro.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. MuHarare nemamaguta mange muine kurwisana pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa, dzimwe nguva mauto ebazi remilitary intelligence. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vati vari kumboferefeta nyaya iyi. Hatina kukwanisa kubatawo mutauriri wemapurisa kana mutauriri wemauto kuti tinzwe pfungwa dzavo, sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai.
Ndiri kutishungurudzawo isu, ndofunga mazuva maviri matatu apfuura, takangoona mapurisa akudeployiwa muguta reHarare, pachivano kumhanyidzana kubvisa mamembers edu pavano kushandira vachitengesera. Izvi zviri kuitwa nenzira ine mhirizhonga hombe chaiyo. Matie gasi ari kudirwa, vanhu vari kurohwa nemboma, vanhu vari kutorerwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa. Ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamaziviro atanga tichiita vanhu vese vari mutaunu vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated dzakabvumirwa nehurumende. Saka zviri kutishamisa. Tiri kunzwawo kuti hasiri kuitika chete muHarare, zviri kuitikira munzvimbo dzakawanda. Taona maripoti kubva kumasvingo, taona maripoti kubva kwaRusape kuti imhirizhonga chete yatiri kuona iri kuitika. Mapurisa achiuya sekwaRusape takatowana mashoko ekuti nemasoja chaiwo arimo muchirongwa ichochi.
Asi imi sevatungamiri vevanhu vanotengesa mumugwagwa, makamboedza here kutaura nehurumende nezvedambudziko iri?
Chinotishamisa ndechekuti tagara tiri muhurukuro nehurumende, tagara tinoatenda ese nhaurirano, mameetings anenge ashedzwa kuti nyaya idzi dzitaurike. Kutaura kwandiri kuita izvezvi zvinewe, chikonzero chandiri kuti vanhu ava vari kubviswa kutengesera panobvumirwa ndechekuti pese pane vanhu vari mutauni izvezvi inzvimbo dzakabvumirana dzinozikanwa kunzi apa pazima kuona pasara panofanirwa kunge pane vanhu vari kutengesera ipapo. Sazviri kutishamisa kuti vaakuuya kuti vachibviswa, ende vanhu vava vari kubviswa pasina kana hurukuro kana nhaurirano yaitwa neutungamiri hwakaita seboka redu kuti chii chava kuitirwa izvezvi, reason ndeipi hatisi kuziva. Totoshamisika izvozvo, nokuti inguva yezororo, vanhu vakawanda vanga vachipembera vachifarira. Tinoziva kune madambudziko akawanda munyika, but ranga riri nguva rezororo rataitarisira kuzvagwa kwamambo wedu Jesu. Saka we are all surprised nemaitikiro aita zvino.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ranyora tsamba kuhurumende richizivisa kuti nhengo dzaro dzichange dzichiramwa mabasa kwenguva isingazivikanwi kutanga musi wa7ndira kusvika hurumende yagadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hazvina zvazvinobatsira kuti zvikoro zvivhurwe zvinhu zvakawanda zvichida kugadziriswa, sezvo vana vechikoro vasingazowane batsiro yavanofanira kunge vachiwana kubva kuvadzidzisi. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neATUZ hazvina kuipa, asi zvaibatsira chose kuti masangano ose aise musoro pamwe chete otora danho rimwe chete. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwe nezvenyaya yavo.
Matisa acha zenga achimira kuenda kubasa kutanga mtu wa 7 kusikira zinyuto zao za kutaka zaota ura za gadirikuwa zinyuto za taka achimira kuhurumende nane mwakati cha ura nyeji zinyuto eche mari mari ebi wani kwa hiri marinete kwa zela zikwani kwa kutu yenda ose wamu kwenye nyayo za gari kutu wani zikwani siro zinyuto kutu wana kwa nisipopo
kuhurumende zainote aina mari yokunze yokutampirisa wanu
Urumende ya karatiza sikuru kutine marie kumbu ya kawanda cha iso. Atumoti marie hawa zingi varbi itambi chapa zinitina maturu. Nzikuti wa sikadze iwa ni muri zao.
Zikoro zunu zaruru wa msua 8. Sakavanawa munuda kutivadi ni na iwa masara uri.
Kibasa umbire urumende ya kutine katili kinyayo na imbo. Saka mkona takatanga wondo hii koro sikati zafuwa. Atumoka tatoza kanyanya kime zinyinto chedi kino tebasira wana nebuti kutu. Kore kazina basa utisungofu wapusina zimetisikwa sekutisa zaka kwana. Newe nyu karikila miriko, inuda kwani siwa zaka wanda sekuti wanama kwani sekutisa nisa kutu watiti. Kata ya wonde ya tina hili, wonde inete mbata nituwa uwe kwe wana. Toto kuripira wa bereke, ya mbata nene kutuwa wonde hili kutu urimende isu, marita kwa marimu yinye esu, yinye esu,
Chii chakabuda mkufamba kwa maka itakufa kwa mtari kuenda kwa Harare.
Tunofara kufamba kwedu kwa kabuda ya tenzesi wakonti ya tenzani yese waka zikisa nyaya yedu nika yese ya kumzikisa nyaya yedu ya tukiri wano wane umbizido kakete tutori nina ya nuna ya kakura kitu wakana wazo wana katata kuenda kuma baki wano ziya kutindio kutemo za kwa daratiki ya tunofara kutika yese tunofara za kare kutu kufamba kwedu kwa kaya uwezira kubati ana pa washandi ni washandi waka wanda
pane wamu wanoti muna kubatana Vashanda wana kubatana, maticha warairizi wana kubatana. Pana mangu masanganeri ya muri kushanda nao mshiruongwa isu?
Nasi tatu nyorira gwaro kumapuka hese ya rimu kosewo watino shanda nao. Kutuwawe tiche mwone la pamu nambaye dozo zato disikwa nasi pata adikenda kune noti kwezi na imbloa. Novi mbakutuwezi wachanda wachua nekuti gonde hote hata kugwa isiye ya atikwezi ya gondo.
Mutungamiri wesangano runomirira vadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7 zvichakadaro vana chiremba vange vari kuramwa mabasa kwemwedzi wose vange vari musangano nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi mushure mekunge hurumende yaimbenge yatanga yati yavamisa basa ikazotizve yavadzinga yati ngavadzoke pamabasa naurirano dzichienderera mberi. Vanhu vakawanda vanoroja nekurenda maofisi muchinoi vari kuchema-chema zvikuru nekuwedzerwa kwemari dzavanobhadhara mwedzi wega wega. Arthur Chikoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe weavo vawedzerwa mari yekugara dzimba mbiri muri kucheni runogara veruzhinji rwechikono hono vamishek sambo vanoti kukwidzwa kwedzimba hakuna kunaka sezvo vasina kuwedzerwa mari yavanotambira. Vasambo vanoti vaibhadhara madhora zana nemakumi maviri pamwedzi asi kutanga muna ndira vachange vachibhadhara madhora zana maviri pamwedzi.
Bati kukwidza mitengo yekugara mudzimba kuloja handione sokunge zvino zviri justified nokuti navanhu uko vanosenza havana kukwidzirwa mari dzavo. Saka vanokwidza dzimba vanozvitora pai chii chakwira pakuzokwidza mutengo wemu.
Vasambo avo vanotambira mazana mana emadhora pamwedzi vanoti havaone vachikwanisa kubhadhara mari yawedzerwa iyi nekuda kwekuti vave nemwana ari kuenda mufumu yekutanga. Vasambo vanoti zvinhu zvichaoma zvekusvika pamaomero akamboita upenyu muna 2008.
Se zvakangoitawo mugore makore apfuura takaona vanhu vachibhadhara marenda avo nemagroceries naachitengerwa bhageti rechibage achitengerwa 2 litres remafuta nechichi. Ndinoona sokunge ndoko hazvichaguma zviri nokuda kwokuti kana iri mari isakasakwanisa kutenga munhu anogona kuguma akuda zvinhu zvacho zvinotengwa nemari.
Mumwe mugari vaemanuel saurombe vanoti vane dzimba havafanirwe kutora kurojesa sebhizinisi.
Marenzika emudzimba chinhu chekubatsira vanhu kuti vagare hatingachiconsider as a business chekuti kuti munhu anofanira kukwidza marenza kuti anze apa musoro chinje ungobatsirana kuti vanonoka
vasaurombe vanoti hofisi yavo yavanoshandisa yakakwidzwawo nemadhora makumi mashanu vasaurombe vanoti dambudziko riripo nderekuti bhizinisi harisi kufamba sezvo vanhu vakawanda vasina mari
mari haisintendeni kutenda vemari like for example vanhu vakutenda zvinhu havasi kutengawo masupamaketi vakungoinotsvaga vakuti kana vakwira bhaza vacho vakunotenga kunze handimuona iwo uri mubhizinesi kutengesa zvinhu zvako uchauona mari yekutenga
mumwe ane dzimba dzekurojesa muchinhoi vadominic shava vanoti vakakwidza mari yerendi sezvo vachirarama nemari yemaroja uye zvinhu zviri kukwira zuva nezuva
kwidzawo marense rubozi izvezvi 5kg raisi yangofanana mari yacho yangofana neimba yeroom 1 saka vanhu varingokombenawo avo vachiti zvinhu zvokwira zvinhu zvese zvongokwira
nyanzvi inoita basa rekutsvagira vanhu pekugara uye kutsvagira vane dzimba vanhu vekugara mudzimba dzavo vaclean sigudu vanoti vanhu vakawanda vave kubuda mudzimba dzavanoroja vachinotsvaka dzimba dzine mipanda mishoma nepamusana pekukwira kuri kuita mari dzinobhadharwa mwedzi wega wega ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chiguriwa
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende muamerica nenyaya yekunetsana panyaya yebhajeti kwemutungamiri wenyika nedare recongress nesenate kwapinda muzuva regumi nhasi pasina kana mukana wekuti pachaitwa chibvumirano mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vanoti havasi kuzobvuma kuisa runyoro rwavo pabhajeti kana pasina mari inosvika mabhiriyoni mashanu yekuvaka mudhuri pakati peamerica nemexico asi vebato remadhemocrats vanoti havasi kuzopa vatrump mari iyi sezvo kuri kutambisa mari uye vachiti vatrump pavaitsvaga rutsigiro vakati mexico ndiyo yaizobhadhara mari iyi sezvo vanhu vachipfuura nemunyika iyi kuuya kuzotsvaga mafuro manyoro muamerica hurumende yeamerica ine vashandi vanodarika mamiriyoni maviri vanhu vakawanda munyika vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvakaita sechegomarara asi vamwe vana mazvikokota munyaya dzezveutano vanoti uwandu hwevari kufa nechirwere ichi hunogona kuderedzwa nekuda kwechikafu chine utano zvikuru chechinyakare kiri mudzamiri anoti panyaya inotevera
mukuru wedepartment of chemical pathology pauniversity of zimbabwe school of medicine muzvinafundo hilda matarira vaudza studio 7 kuti tsvagurudzo yakaitwa nenyanzvi munyaya dzezverwere yakaburitsa kuti chikafu chinokuyiwa paguyo chinobatsira mukudzivirira vanhu vasarware nechirwere ichi nezvimwe zvizhinji zvinonzi hazvirapike muzvinafundo matarira vanoti vane shungu chaizvo yekudzidzisa ruzhinji maringe nezveongororo iyi iri pasi pechirongwa checancer nutrietics cure campaign iyo yakaburitsa gwaro rinotaura kuti zvirwere zvese zvinokwanisa kurapwa nechikafu chinobva paguyo nokuti panopfupfunyuka anonzi nechirungu maminerals ayo anobatsira pakugadzirisa hutano hwemunhu pasina kunwa mishonga inodhura
tinoda kudzidzisana nezve guyo vazhinji venyu kumusha uku munoziva kuti vana mbuya vaitikuyira dovi vaitikuyira zviyo zvinobata pacancer nutrietics campaign munga izvozvo vakanga vatozarurirwa yatinoti wisdom nanyadenga ndizvozve zvatava kutanga kuita mucancer nutrietics cure campaign
tsvagurudzo iyi yakatora makore masere ichiitwa nana muzvinafundo vemapazi akasiyana-siyana pauniversity of zimbabwe school of medicine avo vakaona kuti zvinopfupfunyika paguyo nehuyo zvinokwanisa kubatsira pakuraramisa vagari vemunyika muno nemuafrica yese kwemakore akawanda
ini ndakazvirapa ko 8 years nezvinhu izvozvo. Ndinozvirapa ne zvinobva mukuyo neuyo. Ndotakaona kuti zviri nane kukunda madrugs akagadzirirwa ropa risiri redu, mamwe acho anokuvadza.
Muzvinafundo matarira vanoti vakajekeserwa kuti matombo anopupfunyuka kubva paguyo ndiwo mushonga mukuru unorapa zvirwere zvinonzi hazvirapike.
Zvinopfupfunyuka zvacho mune mamicronutrients kubva paguyo neuyo. Handiti unochaona ukakuya guyo rinozodzika nokuda kwemafufu anenge aibva pai paguyo. Kuti ridzike, dombo rinenge ratokwizirana richifufunyuka richiinda mufu kana mudovi. Saka ndizvo zvotoshandisazvo, takunozvitsvaga muvhu.
Vamatarira vakaendera mberi vachiti zvinopfupfunyika izvi zvinogona kuiswawo mumvura yakachena kuti munhu anwe, zvichibatsira mukupura kwake.
Kuti mumvura dzatinenge taisa mumishonga yabva muguyo ndiyo yaakurapa. Yaakurapa zviri mberi zvakatobuda mumarisechi.
Vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vadzokere mukudya chikafu chaigadzirwa pasi chigare. Vakaenderera mberi vachiti vagari vemumadhorobha vanokwanisa kusanganisa zvinobva paguyo nehupfu hunogaiwa nemishina yedhiziri.
Kumaruwa uko tinotofunga kuti isu ndiko kwatichawana upenyu kana muchikuya. Asi kumadhorobha kwatinoita zvokugaya nezvigayo zvedhiziri, tinofangwa kuchitotsvaga teknoloji yokugaya tichiisa micronutrients anobva muguyo, muzviyo, mumhunga uye mapfunde, vanhu vachidya zvinhu izvi.
Muzvinafundo matarira vati vanoda kuti vanhu vazive kuti chikafu chine shuga chinotowedzera chirwere chegomarara.
Kensa haidi zvinhu zvinokonzera asidi, haidi shuga. Sadza rewaiti rine shuga yamusingazivi inonzi stachi. Shuga yaye waiti ine shuga yakawandisa. Kensa haidi izvozvo. Mazowe ane shuga, koku ine shuga, fanta ine shuga. Chimboregerai shuga kana warwara.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaparura chirongwa cheCancer Nutritics Cure Campaign musi wa19 Mbudzi. Pari zvino pave nevanhu vanodarika zana vari kufambisa mashoko etsvagurudzo iyi muZimbabwe nenyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 kuUniversity of Zimbabwe School of Medicine muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Chikwata cheFC Platinum chiri kuvhura makundano enhabvu egore rino asi paine mubvunzo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotevera mutambo wenhabvu havasi kugutsikana nematambiro ari kuita FC Platinum pamusha payo mumitambo yeCAF Champions League vakatarisana nemutambo mukuru neOrlando Pirates South Africa iyo yakatora mukombe uyu muna 1995. Norondo yenhabvu muAfrica inotaura kuti zvikwata zvinokunda nemutsindo pamusha ndizvo zvinowanzoenderera mberi nemakundano aya. Asi matambiro ekugona kunenge kudada mandava stadium asimudza mibvunzo mumukana wavo wekusvika kuma quarter finali. FC Platinum yakatatarika zvinotyisa nesnaps yekuMadagascar ndokuzokunda 1-0 mumutambo uyo vaitarisirwa kukanda zvibodzwa pamadiro. Ndokuzoita zvekare mangange 0-0 neOtoyo oho yekuCongo. Mutevheri wenhabvu vaFrancis Mwendamberi vanoti kugona kunenge kudada inofanira kuwedzera mwando pamatambiro ayo pamusha kana ichida kubudirira makwikwi aya.
Mugugungano rwavakaiswa kairini FC Platinum inofanira kuti isumudzire mutambiro inoita kana iri pamba payo. Asi vakaenda kunze varutonga kuti tambe zviri nani.
Mutevheri wechikwata cheDynamos vaObed Masotore vanoti FC Platinum isatarise mazita kana mukurumbira une zvikwata zvavari kusangana nazvo.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu vakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei. Nyangwe vakomana vavaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Mbomwe mutevheri wemutambo uyu vatatenda makazhu ndiyewo vanofunga kuti kugona kunenge kudada inokwanisa kusvika mufainari yemakundano aya.
nematambire yapedza mutambo matambire yanga ichiitaka ichasvika kure ndaona ichisvika kana kuma final.
Simurairidzi wePirates Milton Srejovic audza mapepa nhau ekusouth Africa kuti ari kutya kutamba nechikwata cheFC Platinum nenyaya yekuti chikwata ichi chiita mumakundano aya uye ati anoremekedza murairidzi wavo Norman Mapesa zvakanyanya. Ati sezvo Pirates iri kutamba neFC Platinum mumutambo wekutanga kumandava stadium zvishavane zvinonetsa zvikuru kuenda iko nemugwagwa. Asi Pirates iri kubheja kuti inosimudza zvekare mukombe weCup Champions League kechipiri munhoroondo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu.
Makasimba here vashamarare vekustudio 7. Tinokushuvirai gore idzva rakanaka. Zita ndonzi munyaradzi kofi. Ndinobva kuHarare kuchitungwiza. Ndinomoresa hama neshamwari pamwe chete nemhuri dzisedze kwakofi. Tiri muno muSouth Africa kuCape Town. Tinokushuvira kuti tipinde mugore idzva rakachena uye rakajeka. Yepi 2019.
Mbangadi vateereri veStudio 7 nevashamarari veStudio 7 ndinofara nokutaurawo pamhepo veStudio 7 ichiteerwa ndichikwazisa hama dzangu. Zita rangu ndinonzi General Makura, ndinogara ndiri kuSouth Africa but pari zvino ndakauya kuZimbabwe kumusha kwandiri kufara nehama neshamwari. Chokutanga ndinokwanzisa mai vangu vari kugogwe nevazukuru vangu nomudzimai wangu nevana vangu vari kuSouth Africa Anatolia na Surprise Makura. Uyezve ndinovashuvira kuti ugoredzwa kuti vapinde mugoredzwa atore makumbori mu-2019. Ndatenda hangu Studio 7 pamberi nebasa ramunoita rakanaka rinokudzwa rokutaura chokwadi.
Makadi henyu kuStudio 7 ndinetwa Samson Mbuzi kana kuti baba amo. Tida kukwazisawo amai vangu vanoitwa Jeneti vanogara kuchiweshe uko pawadhapo, nasisi wangu Juliana nevamwe vacho vese ndinovakwazisa. Nasisi wangu Tangizai na mnina wangu Kraidoni vakawanda vese ndinovakwazisawo. Nehama dzangu dzose dziri matii mane yenyika ndodzikwazisa. Nemhuri yangu iri pachitungwiza mo Blessing na Janeti na Jaguarini na Junior, ndinovakwazisa vana vangu nomufaro kuti happy 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 new year. Na mai vangu ndoti happy happy new year, musagumbuke zvenyu nekuti yeni mwana wenyu hapana chandakuitira iwo paChristmas ino. Zvitarisire iguru rinouya. Ndoti happy 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 new year.
Ini ndinoitwa mai Mwasa, ndinoda kumhoroyesa hama dzangu dzekwamagenge, vana mai vangu nehanzvadzi dzangu, ndichiti muve negore dzva rakanaka. Ndiri kumoresa zvakare uko kwandakarwa kwamasimbo kundomoresa vateswara vangu navamwe nevangu, ndichiti makaita wani. Ndinoti muve nenyu yeyaka gore dzva rakanaka. Ndinomoresa Christabel ndoti mwanangu wakadadisa wakapasa. Ndichimoresa zvekudzaishe ndichiti ramba wakadaromwa vana vangu. Ndichimorosa zvakare Mcheche Shama, ndichizomorosa zvakare chibayo mwe changu chinonzi Christopher. Ndichiti Mwari ngavakuchengetei 2019.
Tinotenda vese vakwanisa kutipa kwaziso dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakangari kuti paLive Talk tichanderera mberi tichitaura nemi vateereri muchitiudza zvamuri kuronga kuita mugore riri kutevera. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.